Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 19 gunyana 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro kubva muZimbabwe vakananga kuNew York kumusangano weUnited Nations General Assembly. Dzimwe nyanzvi mune zvemari dzinoyambira Zimbabwe kuti isasiyana nedhora rekuAmerica ichida kushandisa mari yekune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadzore paramende bhiri reprivate voluntary organizations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro manheru kubva muZimbabwe vakananga kuNew York kumusangano weUnited Nations we78th session of the United Nations General Assembly. Musangano uyu uri kufamba nedingindira rekuti Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity, Accelerating Action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals Towards Peace, Prosperity, Progress and Sustainability for All. Evans Sininga abata gweta rakarerekera kubato reZANU-PF Dr. Masimba Mavasa kuti tinzwe zvizhinji.
Musangano wenyika dzese dzepasi pano unonzi United Nations General Assembly uri kuparurwa kubva svondo rino kusvika svondo rinouya nevatungamiriri venyika dzese dzepasi pano. Mutungamiriri weZimbabwe ari kuuyawo. Uyu musangano wechi78 watingati makumi manomwe nemasere emakore uchiitwa musangano iwoyo. Saka this is the 78th session.
Bataiwo pekuti musangano iwoyu wakakosherawo papi zvizvarwa zveZimbabwe?
Kwatiri vana veZimbabwe musangano unokosha nekuti ndomusangano watiri kupinda tichangobva musarudzo. Musangano uyu wakatarisana nesarudzo yedu yatakabva masvondo mashoma apfuura. Zvinoratidza kuti mutungamiriri wehurumende mutungamiriri wenyika ari kuuya kuzosangana nevamwe vatungamiriri nekusimbisa zvakabuda musarudzo. Ipapapa tichasvika vachaonawo vachaita misangano nevatungamiriri vedzimwe nyika kuti vavake ukama nekubatsirana nenyika yeZimbabwe.
Izvo zvinotarisirwa kumusangano uyu ndezvipi tichitarisa huwandu hwevanhu vanofamba nemutungamiri wenyika kumisangano iyoyi?
Saka musangano uyu haungouyiwa kuzongopa mashoko mashoma anotaurwa nemutungamiri wenyika. Aiwa, mutungamiri wenyika pamusoro pekupa mashoko haachatura United Nations, achava nemisangano nemakurukota nevatungamiriri vedzimwe nyika vanogadzira kuvakwa kweukama pakati peZimbabwe nedzimwe nyika nebudiriro yeupfumi hwana weZimbabwe. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vaMnangagwa pavanenge vachifamba havasi kungofambira chimwe chete sadriver weambulance, vari kufambira zvakawanda zvinobatsira nyika yeZimbabwe, zvinobatsira vana veZimbabwe. Mutungamiriri achine vhunze remoto mutsoka nekuti achangobva mukusarudzwa, saka makumbo achiri kupisa, saka arida kushandisa simba iroro kuti rigova simba rinobatsira vana veZimbabwe. Saka tinotarisira kuti kune vatungamiriri vakawanda varitori mutsara wekuda kuona mutungamiriri wenyika yeZimbabwe.
Mungape here mienzaniso miviri mitatu yezvemabhizimisi zvingabuda kumusangano ikokuku zvamuri kutsanangura izvi?
Kana makaziva kuti Zimbabwe ine zvicherwa zvakawanda zvinopfuura kuita gumi nenhatu 13 zviri very important pasi rese. Saka kune nyika dzakawanda dziri kutarisirawo kukurukura nechekuti dzingapindawo sei muZimbabwe dzigobatsira kuvandudza upfumi hwenyika yese. Saka izvi zvinokosha zvikuru. Asi tatizive kuti musangano uyu hausi kungotanga zvino rino, wakatotanga mutungamiriri kana gurukota rezvekunze Frederick Shawa vakasvika svondo rapera, vanga vari mukati mekugadzira misangano nekuronga misangano yemukuru wenyika neimwe misangano yavari kutoita vakamirira mukuru wenyika.
Ko, vanhuwo vasiri kufara neutungamiri hwava Munangagwa vari kurongawo kuuya kuzoratidzira, mungaitiwo ruzivo nezvazvo here izvi?
Tinoziva hedu kuti kune vamwe vana veZimbabwe vari muno muAmerica veTCCC vari kuda kuedza kuita kuratidzira pagungano iro riri. Izvi rangu vagaroziva kuti vanhu vari kuedza nepavanogona kubaya dura kuti uzviyo zvibude, vada kuparadza upfumi hwenyika yeZimbabwe, varida kuparadza zita reZimbabwe. Tinovaziva varipo, asi tikati kutaurire kuti vachanyara nekuti vatungamiriri vedzimwe nyika havasi kuzotarisa vanenge vachiita mheremhere nemhirizhonga yavo vari panze. Aiwa, vachatarisa mutungamiriri wenyika kuti tikataura nevari panze vari chanoiza vanotipei, ko tikataura nemutungamiriri wenyika yeZimbabwe anotipei.
Avo vanga vari gweta rakarerekera kubato reZANU PF, Dr. Masimba Mavasa vari parunhare kuUnited Nations Headquarters kuNew York naEvans Zininga weStudio 7. VaMunangagwa vachataura mberi kweUnited Nations General Assembly kuswera mangwana musi wechina. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuronga kuratidzira pamusangano uyu. Dzimwe nyanzvi mune zvemari neupfumi dzinosanganisira vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanoyambira Zimbabwe kuti isafunga zvekurega kushandisa dhora rekuAmerica kuti ishandise mari dzekune dzimwe nyika, vachiti Zimbabwe haina simba rekuchinja mari yainoshandisa. Pari zvino Zimbabwe inoshandisa mari dzekunze pamwe nedhora remunyika, iro rinogara richirasikirwa neuremu hwaro. Vanodzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti Zimbabwe ine ukama hwakasimba neAmerica munyaya dzemari, saka ichashandisa dhora rekuAmerica. Vachiti kushandisa mari yedzimwe nyika kune ngozi kana uremu hwemari dzavo idzi hwotanga kudzika.
Nyaya yekuti Zimbabwe inge ichipinda mubatanidzwa wenyika dzinonzidzo BRICS dzeBrazil, Russia, India, China, South Africa nedzimwe nhanhatu dzinoproducer mafuta na oil nana diesel iyei kuti dzikwanise kunge dzichiita mari yayo. Inyaya yandinoona isina kunakira Zimbabwe mberi kunoenda uko, nokuti nyika idzi tikadzitarisisa idzi dzinosanganisira idzo India nechina, nyika idzi dzine nhoroondo yokusawirirana zvachose. Dzinenge dzinokunetsana kwadzo pana mamwe mabhodha, dzinokunetsana kwadzo pane zvimwe zvirongwa zvakawanda wanda. Kuti Zimbabwe ikapinda mubatanidzwa uyoyu ine nyika mbiri hombe pasi rose dzichikonana seizvi, zvinogona kuti Zimbabwe inge ichizozodzwa rumwe ruvengo rwayanga isinei narwo kunyika dzakaita hombe sana America.
Titsananguriraiwo nemhaka yei, Profesa Masocha?
Nokuti nyika dzomubatanidzwa weBRICS dzinoda kuuya nemari yadzo yokushandisa, mari yayo yokushandisa mubatanidzwa uyu yosiyana nokushandisa US dollar. Zvinova zvinhu zvinozonetsa chaizvo, nokuti pane zvimwe zvisungo atingati malong term contracts anenge akaibvumiranwa pakati penyika, pakati pamakambani, kuti ange achibhadharwa neUS dollar. Pana mamiriyoni namamiriyoni emari mumakondiracts akaita saiwayo. Kuti makondirakti iwayo avhunwa, panogona kuita zvirango zvoufumi zvakawanda zvinoita kuti ufumi hwenyika yakaita seZimbabwe hurambe huchidonha. Zvekare mari iyi yavanenge vachida kunge vachiuya nayo yenyika idzodzi dzichete vachisiya US dollar inogona kuzodonha simba rayo zvokuti kuti vazokwanisa kudzokera kuUS dollar zvinenge zvisati zvichaita.
Professor, chingazotadzisa kudzokera kuUS dollar chii?
Nokuti mabudiro avanenge vaita anenge asina kunaka. Zvekare tinoziva isu kuti simba renyika yeAmerica munyaya dzoufumi isimba guru rakapambira pasi pose, tichiona kuti mafambisirwo anoitwa mari muzvitengeseranwa zvinoita nyika namakambani zvinofamba nemakambani zvinofambiswa nemakambani anonzi Visa neMastercard. Kana America ikasabvumirana nemari iyoyiyi, mari yacho yeBRICS iyo inenge ichizofambiswa sei? Kana America ikati magadzira mari yenyu, saka zvamagadzira mari yenyu ngaichirega kufambiswa nenzira dzinofambiswa mari nemakambani yedu yeVisa Mastercard, vobva vapavhara ipapo. Saka zvinobva zvati netsei ipapo. Zvekare tinoziva kuti mizinda yemari pasi rino rose yatinoti isu International Monetary Fund, World Bank, mizinda yacho iri muno muAmerica munomu. Zvibvumirano zvakaita seizvi zvokuti mubatanidzo wenyika dzeBRICS ukwanise kunge uchiuya nemari dzawo hazvikwanisi kunge zvichiitwa pasina nhaurirano neInternational Monetary Fund neWorld Bank zviri muno muAmerica. Saka Zimbabwe ikada kungomhanyira kune zvimwe zvirongwa zvedzimwe nyika pamwe dzinozvivimba nezvavanozvivimba nazvo, kunozonge mberuko kwaufumi hwenyika hwaipa zvokusati zogadzirikana zvachose. Tino ukama hwakasimba neAmerica kunyaya dzemari, ndo saka tichishandisa US dollar muZimbabwe. Zvekare Zimbabwe inozokwanisa here kuconvinza vanhu vayo vomuZimbabwe yatinoti consumer confidence yei kuti iti iyi ndo mari tsva, chisiyai Zimbabwe dhora? Vangakwanisa kurumura vanhu vemuZimbabwe paZimbabwe dhora here? Zvinogona kunetsa zvekare. Saka ndinobvumirana naHonorable Biti kuti idanho rakaipa chaizvo reZimbabwe kuti inge ichijoina mubatanidzo wauyu unoda kuzouya nemari yawo yakasiyana neAmerica.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemari neupfumi muzvinafundo. Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakadzorera kuparamende bhiri rePrivate Voluntary Organizations rinozivikanwa nerekuti Patriot Bill. Izvi zvinoreva kuti paramende ichaita dzimwe zvehurukuro pamusoro pezviri mubhiri iri. Parakaendeswa kumutungamiri wenyika kuti asaine, Patriot Bill rakashorwa nevazhinji, kunyanya masangano anorwira kodzero dzevanhu. Gweta rinowira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti hazvisati zvavapachena kuti chii chakonzera kuti vamunangagwa vadzorere bhiri iri kuparamende, vachiti izvi zvinoreva kuti bhiri iri richatanga kuongororwa patsva risati radzorerwazve kuna vamunangagwa kuti varisaine.
Apa chakakonzera apa hatinyatsozova kuti chii, but ndozova kuti bhiri iri raishandiswa nezanu PF neparamende yange yakazara maMPs ezanu PF kuda kuisa maNGOs emuZimbabwe pachipianiso. Tinoona kuti iri bhiri iri tichienda kumaelections raita senge richapaswa before maelections, kana kuti just after maelections, zvichiita senge zvachichigidzira maNGOs kuti aoperate freely mumaspaces avo.
Bhiri iri rakakonzera mutauro wakawanda munyika nekunze. Saka kudzorerwa kwaraitwa kuparamende chiratidzo chei? Zvinorevei?
Yeah, kudzorerwa kwaraitwa muparamende kunogona kuri paviri. Kunogona kuri kuti kwekuti hurumende yamunangaga iri kuti zvataida kuachivha takaachivha, vakawina maelections vachityidzira maNGOs, kana kuti zvakakuonekwa sekuti vamunangagwa vakaita yatingati succumb kupressure yemaNGOs nemalobbies aiitwawo zvekare nemagweta nemama international organizations. Aiona sekutinge iri bhiri dai rakaiswa raikonzeresa mhirishonga, kana kuti raikonzeresa kuti maNGOs akawanda kunyanyanyanya anodefenda kodzero dzevanhu kuti anga achavharwa, kana kuti anga achaona achitadza kuoperata muZimbabwe zvakasungunuka. nekuda kwe amwe ma provisions angasina kumira zvakanaka angari mumu mubiri
sekona kwenyu ama munoona kuti nengo dzeparamende dzichango pinda muparamende dzi pane zvadzingaita here kuti biri iri rive nani pane zvariri kana kuti inongova nyaya imwe chete kuti vachaita zvinongodiwa navamunangagwa
iko zvino tokona kuti iyo ZANU-PF haisina majority muparamend but toza kuti kupasa mabhiri akaita seaya hazvidi hazvo 2/3 muparamendi zvinongoda a simple majority. Tinoona kuti kuda pane zvinokwanisa kuva zvichichinja because iri bhiri richitarisa ibhiri rakaiswa neparamende isisipo, so kudzoswa kwayaitwa paramende iyaya yakadisolva isisipo zvakureva kuti kana pachizoya rimwe bhiri pamberi pavamunangagwa rinofawawo riri renewani risiri iriri radzoswa navamunangagwa. Saka paramende kana ichida kuzowinza mutemo unoona uchiregulata tingati ma NGO kana masangano akazvimirira oga vanofanira kutangidza patswa vachidebate vari muparamendi and pamberi pavamunangagwa ringe richiuya riri fresh riri nyuwani raiswa neparamende nyuwani yakagadzwa mafika pfuura.
Avo vange vari gweta rinozvira kodzero dzavanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamusoro penyaya iyi. Nyaya dzekupambwa kwevanhu kuita vakafira mberi nekusungwa dziri kuenderera mberi kubva zvapera sarudzo. Vanopikisa vachipomera mapurisa, vasori nevamwe vari kuzviti Forever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ, pamwe nevatsigiri veZANU-PF mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanopikisa. Asi veZANU-PF vanoramba kuti vatsigiri vavo vari kuita izvi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kunyanga hazvo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakukwidza musarudzo vachiti vanoda runyararo munyika, vanopikisa vanoti izvo handizvo zviri kuitika. Kubva zvapera sarudzo, nhengo dzebato retipusi dzakawanda dzinoti munyika hamuchagarike. Mutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti nyaya dzekupambwa nekushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo dzinofanira kuferefetwa. Mumwe uyu akapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori akatochwa ndikanzuro womuHarare vaombera Ishe Nhende, vanoti vana chiremba vachiri kuvavheneka kuti vaoneke kuti vakabayiwa Jackson rainge rinei.
Vana chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi asi vari kutsvaga zvakawanda wanda zvinobaya zvinovhiringidza zvakawanda, pfungwa, ropa, mapapu, inyange kushanda kwemwoyo chaiko.
Imwe nhengo yeTCCC vaNelson Mukwena vakapambwawo kumba kwavo kuHigh Foods vakasiyiwa vakandwa musango kumapinga kumashonaland west. Kunze kwekupambwa kwevanhu, nhengo dzedare rebato iri dzaive kugara dzakasungwa nekuvhimwa semhuka. Vamiriri vedare reparamende vatatu vanoti Muzvare Maureen Chadamaunga, vaAustralis Siziva uye vaSarenda Kapoikulu vakasungwa mazuva akapera. Makanzura ebato iri akasungwa anosanganisira mutevedzere wameya weHarare Muzvare Kudzai Kanzombe, Clyde Mashozera uye vashimbarise dhuve kuBulawayo. Imwe nhengo yeTCCC vaJohn Panduki vanoti vanga vachifonerwa nenhengo dzeFAZ kubhikita uye svondo rapera vakatyidzirwa nerufu.
Ya, ichokwadi kuno kubhikita hakuna kumira zvakanaka. Nhengo dzeFAZ dziri kurova vatsigiri veTCCC uye dziri kufundisira vatsigiri veTCCC vachivavimbisa rufu. Ini pachangu ndakafonerwa nekusenzerwa mameseji vachindivimbisa rufu. Apa chinondishamisa ndechekuti maelection akapera ndoshaya kuti chii chavari kurwa nesu isu vatsigiri veTCCC.
Dzimwe nhengo dzebato reTCCC dzakaita sava Alan Tirive Pasi kuHurungwe navaPeter Taonana dzakapisirwa misha kusara yave dota. Vamwe vakaita sava Shadrack Kana vekugokwe Kabhuyuni vanoti vanoshamisika kuti fazi ichiri mumaruwa mavo ichivhundusira vagari kunyange sarudzo dzakapera kare.
Vakatouya kwamari vachivaudza kuti imi manga muri maagents takukushungurudzai zvokuti mukasafa gwendo guno hatimbo kushaya muri vapenyu. Toshaya chikonzero chacho kuti chavanoramba chishungurudzirwa chii. Kana ZANU ichinzi yakahwina, kofazi yacho ichada kuvanhu chii? sarudzo vanoti dzakapera asi varongo vachingoenderera mberi.
Kuguruve, madzibaba veshanduko vaGodfrey Chidhau vanoti vatsigiri veTCCC vari kuchikidzirwa uye kunyimwa chikafu.
So tiri kushungurudzwa kuno kuguruve. Vazhinji vacho havasi kutorara mudzimba, vazhinji vacho vari kurara musango. Bhozi vanhu vari kuramba vachishungurudzwa chete kubvira pamaelections apera nanhasi. Vanhu vachete vachiri kushungurudzwa. Hamenoti kusiyana mafungiro emhosva here? Kusiyana mafungiro emhosva here? Kurarama kwatiri kuita munyika yedu.
Asi vanozviti mutungamiri webazi refazi munyika vakuda kwachemutsanga varamba mhosva dziri kupomerwa sangano iri.
Aiwa, hatina vanhu vari kutretena vanhu. Bato redu chokutanga harina kumbogara ratretena vanhu. Bato redu raikampena murunyararo mune zvakanaka. Ende rakampena mune zvakanaka tikawina maelection. Hatina chikonzero chokuti isusu takawina maelection takapedza. Tochitanga kufamba tichivhundutsira vanhu panguva ino.
Okay.
Bato redu refazi riripo. Ichagara riripo ndokusingaperi, ndosaka ichinzi Forever Associates.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira vati bato ravo harishandi nefazi kuita mhirishonga sezvo ririro rakakunda musarudzo.
Iko takaita maelection, maelection akapera pakavhotewa pasina kana munhu ambonza shungurudzwa, pasina munhu ambonza netsewa. Isusu takunda pamaelection tinozoshungurudzira ivanhu. Inini handisi kuona nhauro iri kutaurwa neTCCC nemusoro kana kuti nechiremerera chokuti tipe nguva yekuti tinyanyo yepindo, nekuti isu sebato reZANU PF tinotomekedza mutemo.
Asi TCCC inoti nhengo dzayo kunyange dzikamhan'ara dzinosungwa kana kuti mapurisa haana matanho aanotora. Magweta anenge achimirirawo nhengo dzeTCCC akaita savadrug Kotat vanombosungwawo nemapurisa. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vati vanga vasakwanisi kutaura nesusu zvevanga vari mumusangano. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana nenyaya dzekusungwa kwevanhu muZimbabwe. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze ari kushorawo zviri kuitika kune vanopikisa izvi. Hurumende iri kuti vanopikisa vari kuda kuratidzira mushure mesarudzo dzavari kuti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro, asi vachamisa vanoti kuratidzira munyararo ikodzero yevana veZimbabwe iri mubumbiro remutemo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kanzura veward 7 kuchitungwiza valove more Michael vebato reTCCC vakasarudzwa kuva meya vechitungwiza mushure mekuwana mavhoti makumi matatu nerimwe kana kuti 31 vachikunda amai Leah Chidamba veZANU PF avo vakawana mavhoti maviri. MuNewsday mune nyaya inoti zvizvarwa zvemalawi makumi mashanu zvapfuudza mwedzi mitatu zvakavharirwa mumajeri muZimbabwe pamusoro pekushayikwa kwemari yekuvadzorera kunyika yavo. Vazhinji vavo vakasungwa vari munzira vachienda kusouth africa. MuNewsday makare hurumende inoti iri kuongorora hove dziri kufa mudhamu rekaroi. Zvinonzi hove nezvimwe zvemumvura zviri kuonekwa zvakafa mudhamu iri riri muWatson Farm makilomita matatu kubva mukaroi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndiri mutsigiri weTCCC nemoyo wese. I don't put a blame kuna vachamisa kuti seizvo zviri pazviri nhasi. Asi ndikuisa blame kuSADC AU neEU yacho zvese kuti why are they inviting Emmerson Mnangagwa kumusangano wemapresident ose vototi ndiye achataura musi weThursday. Kana kuZimbabwe SADC ichiti hakuna president up to now, why are they inviting Mnangagwa kuti ange achitaura kusummit yemapresident ose? Zvoona kuti SADC EU neAU vese vachitengesa izi Zimbabweans. Saka maZimbabweans tiafa tichitambura ande munyika dzavo vakati matototorovana navo ikoko. Ndatenda zvangu zita nditaure maita veStudio 7.
Mazera seStudio 7. Hai vanhu ngavarege kunyeperana. Vasafunga sokuti munhu wese haaoni. Munhu wose unoona. Hapana hurumende inokonawa kutonga. Hapana. Hapana munhu unonzi irwa nanhingi iye munhu akasunga mavoko. Saka ungagwa sei? kwekunzoko kutizo unenge achingorogwa chete nokuti akasunga mavoko saka hapana ikonomi yaonoti kwanzi inosumuka ivo achizviziva kuti izvo masangisheni hatidi kuti ave kosei vasingatauri nezvokuti ngatiti masangishens abviswe
ya ndimurambiva jubiki ha zvakapfuura zviya zvokushandiswa nevanhu vezanu vanhu vanodemonstrata ndivo muHarare FDC ndiyakadhemonstrata steriki vachibvisa gushungo paya hathistime hakuna iyoyo achiwengwa ndo vatinongotonyarirawo zvedu kuti vachatozvaramba zvokuti vambogara pachigaro chamambo varasiswa zvakatooma ona tongai ari kutosvedera tongai munangagwa ndo chatozosiwa paya vachiwengwa marasiswa marasiswa zvokuti kana mhanyisana kuzvino muchamhanyisana moga kana ida topinda chiwenga ngangobvondora ngangosumudza masoja streti zviri kuitwa kumwe kumusoroko kwete zvokuti vanhu vachamhanya hakuna munombomhanya paya
ndirwadziwa namavaza munhu anonzi mavaza anorwadzisa komana munhu iyeye uyo vakomana vamwe tatirana muchibhe nguva yehondo iyi takatamburira nyika yekuti ive pairi apa vakomana iri chiko anotora vanhu kunge vasingambofungi kunge tese three mas chipidi iye ndiye chete anoziva akomana vamusatidaro vakomana vamwe please vamavaza respektevo vanhu vanhu vakavakwa nosikwa nomufananidzo wamwari respect them please please my dear brother mavaza you are sitting pretty in a foreign land there please miss mavaza please please respect us
studio studio muri sei apo muchati zvimwe Zimbabwe inyika iyo istend yemunhu iyo istend yemunhu muchiti tinyika yedu istend yemunhu
hai ndinorwadziwa zvimwe zvinhu zvinoita vanhu vezano vanoramba chisaka vanhu vese ava vanopenga here vanotaura kuti tiri kurobwa vanhu vari kubata musango vanhu vezano havatodi kubvunzwa vanhu vezano vanopatisa vanhu vanotopatisa vanhu chaiko kuti hatizvizivi hakuna zvekuitika zvinhu zviri kungoitika munyika varimo asi vari kuramba zvinhu zviri kuitika munyika vanhu vesisi ngavasarobwa vakatarisa kana kupatiswa nevamwe vanhu ngavasapatiswa nevamwe vanhu munhu unotaura zvokuuraya munhu naiye unofawo zvinoita vanhu vezano ka zvinhu zvinoita vezano hazvinaana kunaka vanhu vezano ngavasiye zvekumbunyikidza vanhu munyika yavo ivo vanhu vezano ndovenyika ndovaridzi vezimbabwe vangori ivo chete varidzi vezimbabwe vanhu vezano chete munangagwa ngaasunure vasiye zvavanoita zvizvi zvavari kuita izvi tsanga vachisara havo zvevatongi nyika yacho nevana vavo nevanhu vavo vezano vacho vanhu vezano ka musadero nyika iyo vanhu vezano teererai muterere vanhu vachitaura paipai zvamuri kuita hazvina chimiro izvi paachabva munangagwa muchaona kuti zvinhu zvichamuomera iti hapana munee muchingozikanwa hakuna chisingaperi chinoshora
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden nhasi mangwanani echipiri vachataura pamusangano weunited nations general assembly munew york musangano uyu wakaparurwa nezuro muvhuro nemunyori mukuru weunited nations vaantonio guterres vachikurudzira kuti zvinangwa gumi nezvinomwe zvesangano iri zvinofanirwa kuzadzikiswa kuti nyika dziri kubudirira dzigoenzanawo nenyika dzakabudirira sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakasimuka nezuro kubva muzimbabwe vakananga kunew york kumusangano weunited nations general assembly dzimwe nyanzvi mune zvemari dzinoyambira zimbabwe kuti isasiyana nedhora rekuamerica ichida kushandisa mari yekune dzimwe nyika mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro vakadzorera kuparamende bhiri reprivate voluntary organizations tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko ejaya guru chris gande nenhau dzeisindebele